Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 15 Chivabvu 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Rwanda neZimbabwe inyika dzinoryidzana uye nyika dzinowirirana. Tiri kuzviona kuti muna 2019 muRwanda yakaita embassy yayo muno muHarare, Zimbabwe ichiita vane embassy kuKigali.
Musangano wechipiri wekudyidzana weZimbabwe Rwanda Joint Permanent Commission on Cooperation JPCC wotanga muHarare nhasi.
Anenge atsauka ipapo ngaatarisane nemutemo wenyika, nekuti sezvatiri kuona zvakaitika kuKenya izvi, munhu akakodzera kuti atongwe nekuda kwekuraisa kwaakaita.
Huwandu hwevanhu vafa kusvika pari zvino kuKenya mukutsanya kusvika vafa kwaitwa nevekereke yeGood News International Church wasvika pamazana maviri nemumwe chete. Bato rinopikisa kuSouth Africa reEFF raburitsa gwaro rekuti mumiririri weAmerica munyika iyi vaRuben Bridgetti vanofanira kudzingwa nechikonzero chekupindira munyaya dzezvematongerwo enyika iyi. Musangano wechipiri wekudyidzana pakati peRwanda neZimbabwe, kana kuti Joint Permanent Commission on Cooperation JPCC, uri kutarisirwa kutanga muHarare nhasi mangwanani ano. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika pamwe nekutengeserana rakazivisa kuti musangano uyu unoratidza kukura kwehukama pakati penyika mbiri idzi. Rwanda iri kutungamirirwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Vincent Buruta, uye chikwata chavo chinosanganisira mamwe makurukota ehurumende. Musangano wekutanga weZimbabwe Rwanda JPCC wakaitwa muna kurume 2021 pakanyoreranwa zvibvumirano zvakawanda. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wesangano reUnderhill Corporate Solutions kuCape Town, South Africa, Dr. Edima Hembe, kuti tinzwewo maonero avo.
Rwanda neZimbabwe inyika dzinoryidzana uye nyika dzinowirirana. Tiri kuzviona kuti muna 2019 muRwanda yakaita embassy yayo muno muHarare, tikazviona zvegore rimwe iroro Zimbabwe ichiita vane embassy kuKigali. Sazvinoreva kuti nyika idzi dzinoryidzana uye dzinowirirana. Chechipiri ndinoonawo kuti panyaya yeupfumi hwenyika, Rwanda ikonomi yayo yakakura kubva 8.5 to 11% pamakore maviri apfuura, ichinyanya kusimbiswa netourism. Asi inenge ine yakaita challenge nenyaya yechikafu. Mutengo wechikafu kuRwanda wakanga wakakwira zvakanyanyisa. Pamakore iwawo apfuura maviri ava, Zimbabwe ine upfumi hwayo hwakakura ne 3.4% kuti 8.5%. Zvinoreva kuti Rwanda iri upfumi hweRwanda huri kukura nekukasira kudarika upfumi hwemuZimbabwe. Asi pane kuwirirana kuti kana nyika mbiri idzi kana kufambisana zvakanaka, zvinotarisirwa kuti Rwanda iwanewo zvinowana kubva kuZimbabwe, Zimbabwe ichiwanawo zvinowana kubva kuRwanda.
Kudyidzana kweZimbabwe neRwanda kubvawo kare kusvika pari nhasi zvakamira sei? Zvii zvinotengwa neRwanda kuZimbabwe? Zvii zvingatengwawo neZimbabwe kubva kuRwanda?
Kana tichitarisa kudyidzana kwenyika, tinonyanya kutarisa yavanoti international trade, zvinoreva kutengeserana pakati penyika. Saka kana takatarisa Rwanda neZimbabwe, tinoona kuti Zimbabwe gore ra2021 pane ma statistics tinawo, yakatengesa kuRwanda zvinhu zvinokwana $693,000. Rwanda vaikatengesera Zimbabwe zvinhu zvinokwana $229,000. Zvinoreva kuti Rwanda yakatengesera Zimbabwe zvishoma kudarika zvakatengeswa neZimbabwe kuRwanda. Saka which means tenga taa kuti Zimbabwe ine trade surplus kana zvidhirane neRwanda. Asi voti katika tarisisa kuti chii chinonyanya kutengwa neRwanda kubva kuZimbabwe. Tiri kuona kuti makore mashoma shoma apfuura aya Rwanda yanga ichitenga maelectrical cables zvemagetsi, yanga ichitenga futi tinoti tobacco fodya, yanga ichitenga futi maplastic products. Kana takakutaka kutarisawo zvinotengwa neZimbabwe kubva kuRwanda, zvakanyanya kuita zvekofi nezvimwe zvinodyiwavo zvinotengwa zvichibva kuRwanda.
Zvibvumirano zvinosainiranwa izvi nenyika dzemuAfrica tichitarisisa hedu zvimwe zviripo pakati peZimbabwe neRwanda izvi zvine zvazvaburitsa here kubva kumashure uko? Tarisiro ndedzipi kuenda kumberi?
Zvibvumirano zvetiri kuona zvichiri kusainwa ichi pakati peZimbabwe neRwanda, yavanotiwo mabilateral relations, akakosha chaizvo kuti nyika dzinatsokudyidzana uye dzitengeserane zvakanaka. Sezvandataura pamusoro apa kuti Zimbabwe neRwanda tiri kuona kuti kudyidzana kwazvo nokutengeserana kwazvo zviri kunyanya kuwedzera. Saka zvinoreva kuti kana vakasainirana zvibvumirano zvavari kusainirana tiri kutotarisira kuti zvinyanye kuendera mberi. Chechipiri, ndiri kuona zvekuti Zimbabwe neRwanda vane zvavakanyanya kutarisira tarisira. Chokutanga vakanyanya kutarisira kuti paite kudyidzana nenyaya yechi yeagriculture zvokurima izvi. Asi zveparida kumwe kudyidzana kuri kwandiri kuona kuri kuda Rwanda muZimbabwe kunova kwavanoti exchange of educational personnel, kureva kuti pachangoita kuti paite maticha eZimbabwe anokwanisawo kundoisa ruzivo rwavo kuRwanda. Zvinoreva kuti Rwanda inenge yava kudii kubatsirikana nokuwana maticha. Pane nyaya futi zvemakombiuta vanoti ICT inotarisirwa kuti Rwanda inogona kubatsirawo Zimbabwe. Nenyaya yetourism kudyidzana pouku kunokurudzirwa chaizvo nokuti zvinoita kuti upfumi hwedu huindirire mberi senyika dzakabatana.
Avo vange vari nyanzvi yezveupfumi vari mukuru vesangano reUnderhill Corporate Solutions kuCape Town, South Africa, Dr. Edi Mahembe, vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Uwandu hwevanhu vafa kusvikira pari zvino kuKenya mukutsanya kwaiitwa nevekereke yeGood News International Church wasvika pamazana maviri nemumwe chete kana kuti 201. Izvi zvinotevera kuwanikwa kwemimwe mitumbi makumi maviri nemiviri nemusi wemugovera musango reShakahola Forest. Mukuru wemapurisa mudunhu reShakahola, Amai Roda Onyacha, vakaudza vatori venhau kuti vari kuenderera mberi nekutsvaga mitumbi yevamwe vakatsanya kusvika vafa. Mukuru wekereke yeGood News International Church, vaPaul McKenzie, avo vari mumaoko emapurisa, vanonzi vakati vatendi vemukereke yavo vatsanye nekuzvinyima zvekudya ivo nemhuri dzavo kuti vagone kuenda kudenga, vachiti nyika yaizoguma musi wa15 mwedzi wakapera. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata muongorori wezvezvitendero vari mukuru wekereke yeHis Grace Ministries, Apostle Martin Matinenga, kuti tinzwewo mafungiro avo.
Takatarisa nyaya inosuvisa zvakadai yakaitika kuKenya iyi. Nhasi ndipo pataa kuchiona kuti iyi yanga isiri kereke yaishe Jesu Kristu. Iyi yanga isiri kereke yakamirira zvokwadi yaMwari. Pane kumwewo kubata kwavanga vachiita nekuti kunze ranga riri dehwere hwayo, asi mukati yanga iri mhomhi neparadzi. Vozosangana netsaona dzakaita saidzonzi. Zvodzokazve zvaakusvibisa kereke. Asi ndichikupindurai mukoma Evans, kune kereke yaJesu yakazara uye yakamiririra uchokwadi hwerudo rwaMwari, uchokwadi hwenyasha dzaMwari, uchokwadi hwekutendeka kwaMwari. Chechi ikoyo tinowanikwa mairi Ruponeso. Asi kune kereke zhinji dzekuti dzakatariswa pranasi nemucherekedzo watinenge takapfeka zvikananganidzwa muchaona kuti muri kunamatwa munhu hatisi kunamatwa mwari muri kutsvagwa zvinobatwa zvemaoko zvingaitise mari asi hamusi kuitwa zvekuti mwari vanamate vakuru
mabata nhau yakakura ipapo pakunyengedzwa apo nepakutendedzwa apo chinozopawo vanhu kuti vateerere pavanenge vachinyengedzwa kudai vobvuma kuti zvakadai zvinogona kuitika chii
kazhinji vanhu vanodzinganisana nechatingati chiporofita kutsanangudza kwangu ndinochibuditsa chisiri chiporofita kana takatarisa chiporofita chechokwadi chinobva kuna mweya mutsvene nekuti chiporofita chamweya mutsvene chinonongedzera pana Ishe Jesu Kristu ndosaka kana munhu aporofitwa chinouya paari inonzi edification pachirungu kunouya comfort pachirungu uye panouya inonzi instruction into ministry kana chiporofitwa chaitwa ndizvo zvinhu zvitatu zvinoonekwa kumunhu kana kukereke asi tine chiporofita chinotaura zvebhora tine chiporofita chiporofita chinotaura zvekuguma kwenyika nezvimwe zvese zvese zvaa tiri kuona zviri kuitwa mukati memazuva ano chimwe chinoterwa nevanhu minana masaramusi anenge achiitwa kuti paitwa masaramusi erudzi vanhu vodzinganisana naizvozvo nekuti vanhu vanenge vakapfekedzwa pfungwa dzenyika dzisiri pfungwa dzedenga
iwo mutemo weshoko ramwari neiyo mitemo yenyika dzinotonga panyika pano dzinenge dzichitiwo kudini nezvinhu zvakadai kana zvichiitika
kana munhu achinge atsauka kubva pakudanwa nekutumwa kunoita kuti tiende tinodzidzisa vanhu inonzi naEphesians chapter 4 verse 11 akaita vaprofita akaita maapostori mapastors vavhangeri kuti vadzidzise vanhu equipping the saints for the work of the ministry anenge atsauka ipapo ngaatarisane nemutemo wenyika nekuti sezvatiri kuona zvakaitika kuKenya izvi munhu akakodzera kuti atongwe nekuda kwekuurayisa kwaakaita vanhu vese vatiri kuona vane upenyu hwakapararava nekuti akatsauka pazvokwadi yebhaibheri akateedzera mafungiro nemuitiro wake wakakonzeresa rufu rwevanhu naizvozvo anokodzera kuti asungwe haasi mumwe wevanhu wepati yekereke munhu akazvinungira nekauti yake naizvozvo akafanira kuti asangane nemutongo unokodzera
avo vange vari muongorori wezvezvitendero vari mukuru wekereke yeHis Grace Ministries Apostle Martin Matinenga vari parunhare kuPretoria neStudio 7. Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission ZEC iri kukoka masangano akazvimirira pamwe nemakereke nevamwe vanoda kudzidzisa vanhu nezvesarudzo kuti vaendese magwaro avo sarudzo dzisati dzaitwa. Masangano anofanirwa kushandisa zvinyorwa zvakatenderwa uye haafaniri kutora divi munyaya dzezvematongerwo enyika. Vanonziwa havafaniri kubhadharisa vanhu mari mukuita basa ravo. Basa redzidzo rinoitirwa kusimbisa urongwa hweutongo hwejekerere. Mugwaro ravatura vakafanobata chigaro chemukuru anoona nezvesarudzo muzek vasimba rashe tongai vanoti vanoda kudzidzisa vavhoti kusanganisira vakambopiwa basa iri vanofanira kunyorera kuzek musi wa19 Chivabvu usati wadarika. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mubepa nawo reChronicle mune nyaya yekuti chirongwa chekuedza kutsvaga nzira dzekugadzirisa dambudziko rezvikwereti zveZimbabwe chiri kufamba zvakanaka. Nhasi muHarare mune musangano wehurumende wakaneva yakakwereta mari pamwe nevane masangano anobatsira munyaya dzebudiriro nekukweretesa mari nyika dzepasi rino. Vari kutungamira urongwa hwekuti Zimbabwe igadzirise nyaya dzezvikwereti vanove vaimbove mutungamiri weMozambique vaJoachim Chissano, pamwe nemutungamiri weAfrican Development Bank Dr. Akinwumi Adesina vakaita musangano nezvenyaya iyi nezuro kuState House nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Mubepanhau reNew Zimbabwe mune nyaya yekuti vakuru vesangano reCatholic Commission for Justice and Peace in Zimbabwe, CCJPZ, vari kukurudzirwa kuti vashande nevese vane chekuita nenyaya yekukurudzira kugarisana murunyararo munyika dziri kuchamhembe kweAfrica. Mumwe wevapinda mumusangano wakaitwa kuzeya nyaya iyi, Dr. Wedzerai Nemachena, vanoti sezvo nyika yaswedera pedyo nesarudzo, vari kukurudzira runyararo uye ibasa remunhu wese kuti vose vane chekuita nesarudzo vanofanirwa kushanda pamwe chete. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Studio makadiko apo. Aiwa isi tinofara zvedu. Tirikungoshamidzika nehurumende yedu yeZimbabwe iyi. Nevatauriri vehurumende, maspokesperson ehurumende anotaura seanenge akatsika kuti mugwadi anotaura chiko, anoreveko kana achiti manesi ngaasiye basa atsvage mikeriya. Chirudzii chaizvo chovo? Unonga kuti pane munhu here ane dumbu rake ringada kuudzigwa nemunhu kuti rine zhara, kana kuti school fees haisi kukwana, kana kuti bus fee haisi kukwana, kana kuti zvauri kuti haisi kukwana, kuti kwanzi wafurirwa naChamisa kana Biti nguva imwe yoduye wafurirwa nemawestern countries. Ndekupi kune western country inodetemaina food iri mudumbu remunhu kuti iko zvino yakwana, iko zvino haina kukwana? Vanhu ngavasarasha murume vachiita seizvozvizvo. Chokwadi, one day Mwari achava chinjira vana mugwadi ava.
Pamusoro ivana vatanonoka hwande nevamwe vose vangava vakateerera panguva ino, ndinoda kutaura shoko rangu pamusoro penzvimbo iri kuda kutorwa namai Auxilia Mnangagwa, iyo yatinodaidza kuti Chambuta. Chambuta inzvimbo yekwedu isu sevanhu verudzi rwechichangare, ine nhoroondo yatinoziva nenzvimbo iyoyo. Asi kana hurumende yongoerekana yoti inoda kutora kuti ipe mumwe munhu asiri wekudzinza iroro, asina chokuitazve nenzvimbo iyoyo, kukundikana kwehurumende, hurumende ngaisatora danho rekungobvuta zvinhu zvose zvainongofunga kuti zvive zvayo. Asi kana vabereki vedu vaine muvono, vaine njere dzokuti nzvimbo yedu haifani kutorwa, vanhu ngatiregei kuvhotera ZANU-PF yacho munharaunda yeChiredzi, vagotigozoona kuti vanotora nzvimbo yeyo sei. Vatsigiri vose vanotsigira ZANU-PF munharaunda yeChiredzi, siyanai nazvo, vasatora zvowanikwa zvedu, vasaita zvinhu zvokungopamba kurya zvomunyati sorukovo. Ndini wenyu Kandanai Mabhunu.
Mangwanani pastudio mamuka se? Ini ndakazetavo tsvakurudzo yangu mupenyu ndikaona kuti vamunoti vapengo vaive munenge muchiona vachinongwa mabhini havasirivo voga vapengo. Kuna vamwe vana baba vana mai muZimbabwe vapengo. Vana baba vanotonja kumabasa vaipfeka maokisiji everyday achidzoka achivata umbawo semunhu, asi ari mupengo. Munozviziva here izvozvo kuti hamuzivi? Tinavo vapengo vakadaro, tinavo. Wokuti munhu unoramba akati teki-teki neZANU-PF, uku nebhondi musamba, asi munongoti ndiri weZANU-PF. Mari yekubhadhara rendi haana, unongoti ndiri weZANU-PF. Munhu iyo munomuti ari noma wenyu. For example, vamwe vakarotiza nyika vakaiona South Africa kuti, asi unongoti ndiri weZANU-PF. Akatoitiza Zimbabwe yacho Mnangagwa akamutiza akauya kuno South Africa kana kuBotswana kupi muZambia. Ari ikoko unotinoimba songa yati kwa ini ndiri weZANU-PF. Yaakatiza ukoko. Saka munoti munhu iyo ari nomaoni mupengo. Tine vapengo vakadaro. Ndakazonyatsa kuzoona kuti no, kupenga hakuzokundononga mubhini chete. Tinavo vapengo vana mai nana baba vari kungotenderera muzimbo vachitopenga, vatari rubatsiro vanhu vavaya vaya. zvokutoti vanasekuru chaso vanofanira kuti vabita basa before election vabatsira vanhu vakaita sea kuti vafunge usavanhu.
Pastudio 7, Pastudio 7, makadini, makadini wana baba, makadini, makadini ko. Aiwa, muri kutigonera chaizvo. Muri kutivhura njere, muri kutionesa, ruzvisi, yatatisi kufungira. Notenda, rambai makadaro, rambai muchifamba naro bhora. Rambai munaro bhora renyu, tichitionesa, tichiziva. Zviri kuitika zviri kuita vana munangabwa varoti mochera nyika varoti paradza varoti tishaya kuziva kuti toita sei. Saka tinozvitenda nekubudisa kwamuri kuita padare rakadai. Tinozvitenda, tinogamba zvakadaro.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tinokukurudzirai kuti mazwi enyu asarebesa kuitira kuti vakawanda vawane mukana wekuburitswa pamhepo. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana kunotyisa kuri kuenderera mberi pakati pehurumende yemauto iri kutungamira muSudan nechimwe chikwata chemauto chakaipandukira cheRapid Support Forces. United Nations inoti vanhu mazana matanhatu nemakumi manomwe nevatanhatu kana kuti 676 vafa muhondo iyi, uye vamwe vanodarika zviuru zvishanu kana kuti 5576 vakuvara. Vamwe vanhu zviuru mazana maviri kana kuti 200,000 vaenda muupoteri kune dzimwe nyika, vamwe zviuru mazana manomwe 700,000 vakasara vasina misha. Vanhu vemuIran vanonzi vatojaira nyaya yekuti vanogara vasina dande mutande rakaita seindaneti sezvo vachigara vakadzimirwa nehurumende. Vakawanda vave kushandisa dzimwe nzira dzisiri pamutemo kuti vaverenge zvinenge zvichiitika pamadande mutande ekuAmerica akarambidzwa akaita seFacebook, Twitter neYouTube. Pakamboratidzira vanhu mushure mekufa kwemumwe mudzimai wechidiki Mahasa Amini ari mumaoko emapurisa, hurumende yaidzima indaneti kuti vanhu vasakwanise kutaurirana. Hurumende yaIran inoti vanhu vanosvika mamiriyoni makumi masere nemapfumbamwe kana kuti 89 million vave kushandisa madande mutande anobvumirwa munyika anoti Sebel, Aita, Rubika neSoroj, asi vamwe vanoti havo vari kushandisa asingatenderwi akaita seVPN, Telegram neWhatsapp kuverenga zvisingabvumirwe nehurumende. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bato rinopikisa kuSouth Africa reEFF raburitsa gwaro rekuti mumiririri weAmerica munyika iyi vaRuben Bridget vanofanira kudzingwa nechikonzero chekupindira munyaya dzezvematongerwo enyika iyi. Izvi zvinotevera mashoko ava Bridget svondo rakapera ekuti South Africa yaive yabatsira Russia nezvombo zvehondo kuti irwise Ukraine. EFF inoti vaBridget vanofanira kurangarira kuti South Africa ine kodzero dzekusarudza wekudyidzana naye kana kuvaka ushamwari zvisinei nekuti America inofungei. Vanoti muzinda weAmerica kuSouth Africa wave kunyanya kutarisisa nyaya dzemuSouth Africa dzisinei nechekuita navo. VaBridget vakazorova nhendeshure vakakumbira ruregerero pamashoko avainge vataura, asi America yakati iri kuongorora nyaya iyi ichiti haisi yekutamba nayo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora nezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvavo zvepamusoro zvePhD kuHoward University muAmerica vaKelvin Manduna. Tinzwewo maonero avo.
Ndingati mashoko akataura vaBridget akagumbura vakawanda. Hurumende yakagumbuka, mapato eopposition akagumbuka, neruzhinji kunze macitizens akagumbukawo kuti munhu ari pachigaro chaambassador haafaniri kutaura nenyika iri kumuhosta, muyeni at the end of the day munyika. And pane nzira dzekutaura nevanhu vari kuchengeta your host government. Saka tiri kunzwa kuti ivaambassador vakakumbira regerero kuti vataura zvisina kodzero. And so we are not surprised kunzwa mamani mapato achiti kunge EFF vachiti ambassador vadzingwe. Kuti vachadzingwa hatizivi, handifungi. I think zvavapa apology kudaro government na South Africa ne UK America vachagara pasi vachitaura zvinoita diplomacy.
Sebato rinopikisa vasiri muhurumende iri kutonga, munoona mashoko avari kutaura aine simba here rinogona kutererwa munyika?
Mashoko avari kutaura ane simba nekuti anopusha hurumende kuti nayo iite fane kuita response yakasimba, kuratidza kuti haina kufara, yagumbuka zvikuru nezvaitwa naambassador. Ndosaka maona vachidedzwa ambassador kuti vave kuzotsanangura mashoko avataura kuministry of foreign affairs. Saka mashoko ataurwa anenge ane simba, uye ane simba kuruzhinji rwevanhu runoona kuti iyo EFF inenge ine stand yakasimba pakushanda kana kuti kusashanda pamwe neAmerica muSouth Africa.
Ipo pamutemo wenyika tichitarisa zvedu mashandiro anoita nyika nekudyidzana kwadzo, bato rinopikisa ringaite simba rokutaura zvinofanira kuitwa pakati penyika mbiri dziri kutaridza kusawirirana here munyika sezvatiri kuona izvi?
Pamutemo mapato ane mvumo yekutaura, especially kana ari muparliament or outside of parliament kutaura as commentary, vanobvumirwa kutaura. Chaka chinonetsa or macomplications anobuda kuti vataura kuti kudini, and sometimes zvinhu zvinokuta complicated marelationships between government ye South Africa ne government ye America. Fanika takaona vanopikisa veDemocratic Alliance vachiburitsa mufananidzo yavanoti ndozvombo, vachinenge vari kutsigira zvotaurwa neAmerica. Takanzwa varaMaposa vachitaura vakagumbuka muparliament kuti ibato reDemocratic Alliance sei richitaura zviri unpatriotic kudaro, and nayo radzawo kuarrogance matauriro anenge achiita nehurumende. Saka messaging inenge ichibuda kumapato anopikisana is very important, especially kana ichiratidza kuti pane kakusawirirana neposition yehurumende. And pamwe ava vanopikisa vanenge vachitora line iri kutaurwa nehurumende yeAmerica vachiwedzera moto pane message yeAmerica. Izvozvo hazvifadzi hurumende yeSouth Africa. So situation yacho iri complicated. Hopefully the two sides vanokwanisa kugara pasi, hurumende yekuAmerica neivo vekuSouth Africa, and resolve mamiriro ezvinhu nemapositions avo panyaya yehondo yekuUkraine nemarelationships eSouth Africa neRussia.
Avo vange vari muongorori wezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvavo zvepamusoro zvePhD kuHoward University muAmerica, vaKelvin Manduna vange vari parunare muno muWashington neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, titarisei misoro yenhau dzedu dzanhasi. Musangano wechipiri wekudyidzana weZimbabwe Rwanda Joint Permanent Commission on Cooperation JPCC wotanga nhasi muHarare. Uwandu hwevanhu vafa kusvika pari zvino kuKenya mukutsanya kusvika vafa kwaitwa nevekereke yeGood News International Church wasvika pamazana maviri nemumwe chete. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ivai nesu zvakare manheru patichakupai chimwe chirongwa. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC, ndokusiyai muina Chris Gande.